Ndingati inini zvinhu zviviri zviri kuitika. Chekutanga ndechekuti ikonomi yedu yanga ichiramba ichienderera mberi ichikura. Saka kudiwa kwemari yekunze, foreign currency, kwange kwakunetsa nekukura kwemabhizi kwaita mabhizinesi. Mabhizinesi akawanda ari kutsvaga maraw materials. Ichocho chinhu chakanaka, asi kushayikwa kweforex manje ndo kwakutinetsa. Uyezve tikatarisa kuti mari yekunze inopinda muZimbabwe pagore i6.5 billion. Saka zvinoshamisa kuti isusu tingawana 6.5 billion inopinda munyika togoshaya foreign currency yacho zvakare. Izvozvo zvinoda kuongororwa, asi tinoona kuti hurumende yaita kuti kuitwe inonzi allocation committee kuti kubude pachena kuti foreign currency inoitwa sei, iri kufamba sei.
Pa 6.5 billion iri kupinda munyika iyi gore negore, zvinoreva here kuti pane vari kukanganisa kuita basa ravo pakuzoipa kumakambani nezvimwe zvinhu kwainofanirwa kunzi iende uku?
Zvingavepo, vakataura vagavhuna kuti kune maburi anonzi malikets anoita kuti forex ibude kusingazivikanwi kuti yapinda nepapi chaipo chaipo. Asi tikatarisa ipapo pa 6.5 billion tinoona kuti Reserve Bank iyo inobata maybe 2 billion pa 6.5. Imwe 4.5 billion iri kumabank nevanhu vanoita zvemining, ivavo vatinoti maexporters, ndo vari kuti iwo foreign currency ndeyedu, nesuwo tine basa nayo, tinoda kuishandisa nekuti ndisu takaiunza. Asi takafanira kupatanura iyoyo 6.5 billion tione kuti yakamira sei.
Nechimiro ichochi zvazvaita izvi, zvochirevei kumakambani anga achigadzira zvinhu nevashandi vavanga vakakapa mabasa vesa?
Apa tingati tasvika pa stage isina kunaka, nekuti mabasa achashayikwa chaizvo chaizvo. Iwawo mashoma angave aripo. Hatichakwanisi sekambani kuramba tine vanhu vanotishandira vakawanda neuwandu.